Zvakandifadza zvikuru nekuti pane vakati kuti vana veAfrica vanga vari musarudze. Pane mumwe wandinoshanda naye muAfrican Immigrant Caucus anga achitsvaga chigaro kuMontgomery County. VaWilliam Jawando mwana webaba vekuNigeria namai vemuno muAmerica akakwanisa kukunda achazove mumwe wemacouncilmen emuMontgomery County. Chinove chinhu chinofadza nekuti ari wechipiri akwanisa kutora chigaro paMontgomery Council. Ike Leggett angari county executive ndiye mumwe akambove nechigaro pacounty council. Saka zvinhu zvaita kuti tipemberere zvikurusa.
Tiri kuonawo kuti sarudze dzaitawo kuti madzimai akawanda anga achisarudzwa kupinda mudare resenate pamwewo nevemamwe marudzi. Munotambira sei chiitiko ichochi?
Zvinofadza zvikuru nekuti sezvandataura ndatanga ndichitaura newepage, asi kana tichiongorora zvanga zvichiitika munyika yose, vanhukadzi vakawanda vakwanisa kupinda mucongress. Zvakare pane mumwe achave first African congress woman apinda mucongress wekusomaria apinda. Zvinofadza chose.
Zvii zvingadzidzwa nevana veZimbabwe nemaitiro akaitwa sarudzo iyi?
Sarudzo yaitwa muchinyarare, pasina kubikana, pasina kurwisana. Kana vanhu vachitsvaga chinzvimbo, vanga vachiedza kuti inini ndinokwanisa kubatsira nyika nenzira yakati. Kurwisana kwangu kuri kurwisana kwemazwi, kusiri kurwisana kwekuti munhu anokuvara kana vanhu vanopedzisira vafa. Chinhu chakanaka, chinhu chinofanira kudzidzwa nemuriri dzese dzenyika dzepasi rafu.
Imiwo muri chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, makakwanisa here kunge muchipindawo nekuvhota musarudzo idzi?
Ndakapinda ndikavhota, asi ini ndakaita inonzi early voting. Masvondo mairi apfuura ini nadzimai takaenda polling place iri pedyo nekwatinogara kuno kuBaltimore. Tikanovhota, hazvina kutombotitora but 15 minutes kubva patakapinda tichibuda. Zvanhu zviri nyonyore, zvakarongeka, zvakagadzirika zvakanaka.
Mataura kuti munoshanda nesangano reAfrican Immigrant Caucus, mungataurawo kuti zvii zvarinoitawo musarudzo dzinoitwa muAmerica?
African Immigrant Caucus takaitanga inotungamirwa naBishop Johnson veWorld Bethel Outreach. Takaitanga kuti tikurudzire mhuri dzenyika dzeAfrica kuti vave vanopindawo mune nyaya dzematongerwo enyika, nekuti tinonzwisisa kuti kana vanhu vari patafura dzezvematongerwo enyika, kana iwo usina kugara patafura ipapo uchiita kuti izwi rako rinzwike, unotongopedzisira wachikafu cheivavo vanenge vakagara patafura dzezvematongerwo enyika. Saka tiri kukurudzira mhuri dzenyika dzeAfrica kuti kana zvinhu zvanaka muupenyu wenyu, kana pane chido, pindaiwo imomo mune zvematongerwo enyika, mootsvaka bato rinobvumirana nezvamunokoshesesa, mopindawo kuti mugadzirise zvinhu. Chimwe chinhu chinofadza, ndine mwana anogara kuCanada, naiyewo kuCanada ikoko akatsvaka chinzvimbo as a council woman. Neimwe nguva muchada kuti mumbotaura naTarisai Marcel, akakwanisa kuuya anokurirawo ikoko kwaari. Mukatsvaka zita rake paFacebook munoriona, muchiona achipiwa mhiko yekuve council woman.